ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi chipiri mbudzi 28/2017. Mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vanozivisa kuti bato rezanupf radzinga muparamende nhengo dzaro shanu dzinosanganisira vaimbove makurukota ehurumende vaIgnatius Chombo, vaSavia Kasukuwere naProfessor Jonathan Moyo. Father Fidelis Mukonori vanoti pavaiyananisa gakava raivepo pakati pavamugabe nemauto hapana pakataurwa nezvenyaya yepenjeni ichapiwa vamugabe nehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti vari kupa mwedzi mitatu yekuregerera vose vakaburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo kuti vadzorere mari iyi munyika. Gweta riri kumirira vaive gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo, Professor Lavmo Maduku, vogadzira magwaro ekusvitsa kudare repamusoro vachikumbira kuti vaChombo navakudzai chitanga vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kuumba kwavo, izvo zvakarambirwa nedare remagistrate nezuro. Muchirongwa cheLife Talk The Connection na8pm tiri kutarisa tarisiro yevechidiki kuhurumende yavamunangagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.